Nokuti cyclone yakanyanya kuaffecta nzvimbo yepangangu township nepamachongwe neikoko kukopa. Kungangu yezo kune zuro manheru ndakanzwa sige kuti kwakachengetwa vanhu 47 asi kwakazowanikwa zvema muna body 4. Nekuti chinonetsa kungangu ndechekuti gomo rakaita sekuti raputika, matombo nemadslide zvikadzika zvikaeredza dzimba dzevanhu. Saka vanhu ivo vanga vachitsvagwa murabo. And tinoona sekuti up to today team iriko kokungangu iri kutungamirwa nomwanangu Brighton Mushua ikoko ndo ari kuita recover mabodies. So it's an ongoing process. Asi 47 ivo ndo vakachengetwa kungangu. Kune dzimwe nzvimbo dzakadai nekuna Nyamusundu kunana Tia vanhu vakachengetwa. Kukopa ndo kwatine dambudziko nenyaya yemabodies.
Ko zvipatara zvakamirawo sei nyaya dzemishonga nekuti tinonzwa kuti kune vakakuwara, kune vari kurwara, vari kukwanisa kuwana rubatsiro here?
Tine vanhu mawee wisha dzakati wandei. Vamwe vakatibetsera neimwe ndege yakafamba nemadoctors ichiisa madoctors muchipatara tichishanda pamwe chete neciti yekuchimanimani. Ivavo vakatibetsera zvakanyanya nekuti vakafamba nemadoctors nemishonga vachitodropa pakopa, pachimanimani hospital nekumwe kwakadaro. Asi dambudziko guru ratakasangana naro nderekuti cyclone ichiitika cloud cover inenge yakawanda. Saka dambudziko ratakazoita nderekuti mahelicopters achitadza kupinda nenyaya yecloud cover uku marodzi anga akavharika.
Takaonawo zvakare honorable saku vanhu vachinge vainyunyuta pamusoro penyu musi wakauya president. Chii chakaita kuti vange vachinyunyuta?
Ichokwadi mpamajonga. Munoziva kuti politics ndo dzadzinoita. Vamwe vanofunga kuti panguva yedambudziko ndo pavanogona kuita dzimwe nguva dzekunyadzisa munhu kana kusveruredza pamwe maonero avo. Vaitaura kuti zvanzi ndaifanirwa kunga ndiripo mungangu pakaitika cyclone iyoyi and nekuti ndakanga ndisipo zvanzi wakanga uri kupi.